Vachitaura nevatori venhau sachigaro we Women's Coalition of Zimbabwe, amai Ronica Mumbire vati vari kushushikana zvikuru nenyaya dziri kutaurwa pamusoro pavamagaya uye panofanira kuumbwa commission chaongorora nyaya idzi kuti chokwadi chibude pachena uye kana pakaparwa mhosva dzotongwa. Vati chiri kushamisa madzimai neveruzhinji ndechekuti vese vari kumbobuda pachena kuti vakabatwa chibharo nenzira dzisina kururama, vakadzi vechidiki uye mushure mokubuda pachena vanozoramba kuti ndozvakaitika uye havazodi kuti nyaya dzavo dziende kumatare kana kumapurisa. Vati nokuda kwaizvozvo vari kukurudzira Zimbabwe Republic Police, Gender Commission of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Commission navose vane chekuita nekodzero dzavanhu kuti vaumbe komisheni ichaongorora nyaya idzi kuti chokwadi chibude pachena. Amai Mumbire vati paramende inofanira kudzika mitemo inochengetedza madzimai nevasikana mudzisvondo. Mukuru weWomen's Coalition amai Sally Ncube vati ongororo iyi ichabatsira zvikuru kuburitsa pachena pamwe nokupindura mibvunzo yakawanda iyo ine veruzhinji.
Kwaita nyaya iri kutenderera iri kuita kuti vanhu vasazvizvarwa zveZimbabwe, madzimai kunyanya, kuve nekusagadzikana nekusanzwisisa kuti kozvambonyanyoita seiko kuti kuri kuita muprofita uyu ari kuita mbiri yokuti kuri kunzi nhasi kwanzi wabata vanasikana zvisakarurama panhau dzenyaya dzekubatwa zvibharo, kobva kwanzi vana kana vachinge vabuda pachena kuti ndozvakasangana nazvo vozodzokera sure pane zvavanenge vataura. Saka nhau iri pano yashedzerwa nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe ndeyekuti nyaya idzi dzatenderera dzakutiita kuti tibatsireura maoko, uye isu tiri vatenderi sezvizvarwa zvenyika ino yeZimbabwe hatichazivi kuti kumachechi uku kwakambomira sei. Saka tiri kuti vane chokuita vane mabandiko akasiyana siyana vanoita kuti nyika yedu isava nenyaya dzemhirizhonga dzinobata vanhukadzi nevanasikana kunyanya nyanya dzekubatwa zvibharo kwemadzimai nevanasikana mumakereke, tiri kuti isusu ngapaitwe tsvagurudzo neongororo ruzhinji rweZimbabwe rugoziva kuti zvii zviri kuitika tigozvionera ipapo.
Mukuru wesangano remusasa project amai Netimusanhu vati kune madzimai echidiki mashanu akatombomhangara nyaya dzekuti vainge vabatwa chibharo navamagaya, asi vakazoshamiswa kunzwa madzimai aya ave kuti ainge asade kuti nyaya idzi dzienderere mberi. Pavabvunzwa kuti havaonerese kuti vamwe vakadzi vanotaura manyepo pamusoro pavamagaya vachida kuti vagupiwa mari, amai Musanhu vati ndosaka pachifanira kuongororwa kuti zvibude pachena.
So we have not come here kuti tizosvibisa munhu. Tiri kuti ma cases ari kubuda are a cause for concern. So it may come out that there is nothing going on. So this is what we are just want kuti whatever is happening let be subjected to an inquiry. So apana asvibisiwa unless painati vamagaya vakasvita.
Sangano iri rati rinoziva kuti madzimai anoomerwa kumhangara nyaya dzekubatwa chibharo uye vari kukurudzira vose vangave vakabatwa chibharo kana zvisakarurama navamagaya kuti vabude pachena, uye rakazvipira kubatsira kuti nyaya dzavo dzimhangarwe kumapurisa nekumatare edzimhosva. Amai Musanhu vati vose vanoda kubatsirwa kana kumhangara nyaya dzavo kana vane zvavanoziva vakasununguka kuita izvi pachena. Vachishandisa nhamba dzemafoni dzisingabhadharwe dzeWomen's Coalition of Zimbabwe dzinoti 0808-0230, Musasa Project 0808-0074, neZimbabwe Women Lawyers Association 0808-0131. Amai Mumbire vatiwo vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi uye vanofara kuti ZRP yakatopindura tsamba yavo ichiti ichashanda navo panyaya iyi nebandiko rayo reVictim Friendly Unit. Pavabvunzwa kuti pane urongwa here hwekunoratidzira kumuzinda kana kuchechi yePHD Ministries, amai Mumbire vatiwo pane mamwe matanho avari kutora avachazivisa mukufamba kwenguva. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamagaya sezvo mutauri wavo vaAdmaya Mango vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Tabatawo gweta ravamagaya vaEverson Chatambudza avo vati titaure nemutauri wavamagaya. Munyaya yakada kufanana neino, mukuru wesvondo yeRGM End Time Message vaRobert Martin Gumbura vakakandwa mujeri muna 2014 kwemakore makumi mashanu mushure mekubatwa nemhosva yekubata chibharo madzimai emusvondo mavo. VaGumbura vari kupika vari kujeri guru rechikurubhi muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.